mwame yako na yanotitola ukaeta unoona hora
ndodiwa kufura makaifa ndodiwa pandoshaura ndozodiwa kufura murefu ndadiwa kwenguva refu hinini hinini ndaita majinese rugare rugare
Mai, kudiwa kufura e connect pasasai kudiwa kutiva wane we kutuka kudiwa serori redoro rakutuka socks remu butsu ka plastike pachingwa kudiwa se red card mosala achingwa malike sati kwa ndiri ndo kwa vari mkabumbura Desmond istana hambo fari kudiwa se loksi ra rasta ice remu whisky cheese remu pasta Flore mashaki gati rambetina yomchajga mriwo nechipage mkavairi rachigayo
Hinini, hinini, ndecha majinese rugare Rugare Hinini, hinini, ndecha majinese rugare Rugare
Remember that time at Itambira Mutara Kemra chinja takazvivhara Chimbo iri murwoko Crown iri musoro Chee yacho hombe ndindakaigara Vakurwira inini Vakutambira inini Semureza wenyika vakusimudzira inini Ndabva pano manje vakushedzera kuti tsoka Matimu avo ese aya aya akanoka Shisha isina flavor inogona ngokuchoka Hanzi dzokera pastage ndiwe wega unoroka Kudiwa seshinda patsono Trauzi mupono Ndenaita muchato usina salad rezai
Inini, ndaita majinese rugare, rugare Inini, inini, ndaita majinese rugare, rugare
Ndini no manyisa waya, ndini no batisa mutala Timu ome akuna notitora
Ndainda isariwa DJ asina kupula Ndava pinza mforo ndisiri kurula Chitine jache nyika ndatora makukura Skin near smooth and it's nothing but mvura One thing I know mwara azi baranzi Venga izhwenya zvicha ise makunanzi saka Ndiana ne stairs kanari kumufarira makora Simu kudaira thom chita rikufaira
Hinini, hinini,